vechibika vanoti chinangwa chavo ndechekuzoendesa tsvakurudzo yavo kubhanga guru renyika senzira yekuedza kubatsira kupedza matambudziko aya. Mukuru wesangano reyouth economic forum vafarika nasiya mhuru vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuita tsvakurudzo pamusoro pematambudziko ari kutarisana neveruzhinji kubva mukushayikwa kuri kuita mari mumabhangi. Vanasiya mhuru vati vakazivisa vereserve bank of zimbabwe nezvechirongwa chavo vachiti zvakakosha kuti vanhu vaise misoro pamwe chete mukuedza kuwana nzira dzekupedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika.
Tinofanira kuti tione lasting solution to issue iyoyi. Saka tati isusu tinoda kupinda muvanhu. We are think tank, hatidi kuti tizvifungire isusu. Patinoda kuti titange tambonzwa kuti vanhu vari kuti chii. Vanhu vataura zvavari kutaura. We will then come up ne document yetichazokompaila tichiendesa kuRBZ. Kuti aiwo RBZ zvatakambotaura zviya zviya, taenda tataura nevanhu. Vanhu vari kuti nyaya iripo ndeii. Then from there we are then hoping kuti maybe vanogadzira zvemutemo, vanoona nezvenyaya idzodzi dzemari, vachazotarisawo zviri kutaura vanhu and vozoona kuti vanobatsira sei.
Vamasiya mhuru, avo vanoshandira imwe kambani hombe inogadzira nekutengesa mbatya, vanoti vakatanga sangano reyouth economic forum nevamwe vavo gore rakapera nechinangwa chekupa vechidiki mikana yekuti vazive nezvemagariro evanhu iye nezveupfumi hukuwo sangano iri richishanda sechipangamazano munyaya idzi. Vachirenje mwoyo, avo vanove nhengo yesangano reyouth economic forum vati senzira yekuita ongororo yavo vanenge vachitaura neveruzhinji vachivabvunza zvavari kusangana nazvo zuva nezuva mukutsvaga mari kumabhangi.
Vamwe vanhu vane masolutions vanhu vakanyarara, vanhu vasiri kutaura. Vari kutaura, vari kutaura tikuvanzvawo, asi toda kuti vamwe vataure tinzvoo vamwe kuti vari kuti kudii. Tikaisa musoro pamwe chete munhu wese tinouyawo nemasolutions vari nani. Tichizviita murunyararo hazvisi zvedaka, hazvisi zvekunetsanayo, kugadzirisana tichingotaura tichinzwanana.
Vamwe vanoti kunze kwekunetseka kuwana mari mumabhangi, mamwe matambudziko avatonzwa kubva kuvanhu munguva pfupi yavatanga chirongwa chavo anosanganisira kuti vakuru vakuru vemabhangi akasiyana siyana havataure nevanhu vachivatsanangurira zvizere pamusoro pedambudziko rekushomeka kwemari. Vatiwo vakawanda vari kuchema nerekuti mukutsvaga mari kumabhangi vari kurasikirwa nenguva yakakura pamwe nemari shoma yavanenge vainayo.
Vanhu vari kuti vari kumukira nenguva dzemakufemisa dzichiisa upenyu hwavo at risk zvigona kuvakwadzisa kana nembavha. Vanhukadzi vari kushera zvunhuwo zvakaitawo sechibharo nokuti mutaundi munenge muri makuseni musina mumwe munhu anogona kuona zvinodii zvinoitika. Chimwe chinhu tingati mumirewo kunze weather, tiri panguva yechando, vamwe vanhu varwere vari kuchema-chema tinomukira mabhonzo anorwadza apa panorwadza kana kuchidi kana kuchitonhora, asi havana chavangaita nenyaya kuti havana mari yacho. Vari kutomukira kuti vadini, vanotsvaka mari yacho. Zvakare nyaya dzezvimbudzi, vanhu vari kusvera vakamirira maqu kana oda kuzvibatsira akazowanikwa mumukoto atyora mumwe murawo, asi ari pakutsvaka kuti adini kuti azviraramise.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuRBZ kana kusangana weBankers Association of Zimbabwe. Nyika yakatanga kushandisa mari yemabond notes munambudzi gore rapera mushure mekunge mukuru weRBZ vaJohn Mangudza vati iyi yaive nzira yekubatsira kugadzirisa kushomeka kwemari yekunze munyika uye izvi zvaizoitika kwenguva pfupi. VaMangudza vakatiwo mabond notes akatadza kushanda zvakanaka vaizosiya basa. Zimbabwe yakatanga kushandisa mari yekunze mugore ra2009 mushure mekunge mari yemunyika yapera simba rekutenga. Vamasiya mhuru vati maonero avo ndeyekuti nyika inofanirwa kuve nemari yayo, asi mari iyi inofanirwa kuunzwa kana vamiriro vezveupfumi agadziriswa uye veruzhinji vachinyatsoziviswa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Zvinotaura zvakawanda, vanhu vanoti ehe, new currency tiri kuida, but panofanira kuita zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvitange zvaiitwa munyika. Saka isusu as youth economic forum zvetiri kutaura ndezvekuti in the long term tinofanirwa kuti tive ne road map, tibvumirane as vanhu, as the government, as everyone involved, all stakeholders, kuti tinyatsokubvumirana kuti aiwa pasati pauya local currency iyi which we think is the sustainable solution, ngatitange tagadzirisa apa neapa neapa, toita yatinotiyaya road map yekuti munhu wese unenge achiziva kuti aiwa tichibva apa tiri kuenda apa.
Vanasiya Muruvati vanotarisira kupedza ongororo yavo mukati memasvondo maviri vobva vaendesa zvavanenge vawana kuABZ. Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega vaButler Tambo vanoti vanhu munyika vane tsika yekufira mubereko semwana asingacheme vachiti zvakakosha kuti veruzhinji vakwanise kutaura pachena pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo kunyanya panyaya yekushayikwa kwemari munyika. Vanhu munyika pavakabvunzwa kuti vanoda kuti mabond notes ashandiswe here kana kuti kwete, vakawanda vakati kwete, asi hurumende yakaenderera mberi nekuunza mari iyi ichiti izvi zvaizobatsira pakushayikwa kwemari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.